chief ndiwani wano tigoma renta razinduna iro rizvi nhano zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo Chief Ndwene vanoti gomo renta vazinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu mumashoko avakaburisa patwitter chief ndwene vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo renta vazinduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende vezanu pf pamwe nevanhuwo zvavo
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munorowondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 tabazinduna campaign
Zvichizera kupiwa kwakaitwa Ambrose Prize munzvimbo yavo, ishandwene vakati hurumende, iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo, inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, vaVictor Matema Danda, pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko, vaNick Mangwana, vakashora Chief Ndwene pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu, vaipitule Maposa, vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndwene uku, kunoratidza kuti hurumende yebato rezanu PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani, izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimishona shoma ya pura hii, tewa mbonza chifu charumbira, kochi charumbira, hajibuda pachena kuti iya nano tikira zanu pia, zinuwa zisiri pa bumbiro wa mtema, azitumbo pumiza na ekonstitution ya nyika. Shakari tine court order ya kabuda mwai court, ichi rambita kochi charumbira kuti ave partisan, atewele bumbiro wa mtema, azi azina kutelewe zozo, shakari atina mbonza noise ya ganyanya, ichifiwe ni baruguta ora, on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari ya Chief Ndwene asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raburitsawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndwene richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndwene pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Boka revechidiki reMDC muvulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndwene vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite DC hatiri kufara nemabatirwo ari kuitwa Chief Ndwene nehurumende nevatsigiri vezanubatirwa zanu PF. Chief Ndwene vari kutaurira vakamira vanhu vavo ndava vanhu vavo vakafisa matambudziko akasiyana siyana ende semhinduro yakabva kuzanu PF nehurumende Chief Ndwene vari kuwanikwa vachishungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana isusu sebato reMDC munombulawayo tiri kuti izvozvo zvinofanirwa kumira kubvira pane ino nguva zvichienda mberi. Hatiri kufara nemaitiro ehurumende hatiri kufara nemaitiro evatsigiri vebato rezanu PF ndava machifa ana bato raakamiririra
asi imwe nhengo yecentral committee yebato rezanu PF vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti kukurudzira kwachief ndwene kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe
madzimambo edu muno muzimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ibvu redu nenyika yedu saka vachief ndwene pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo vanga vasi rongo havo asi pavazorashika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varongo ava vati pamhezve nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara agara atokuwadza ikonomi yacho kudhara ipapo ndoba noti chifu atadza
pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndwene vachiti Ishe Ndwene vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava